The following candidates have been duly nominated. Epworth constituency, Musia Zaanikwa Richard, lead party. Kurewa Etheridge, Citizens Coalition for Change party. Hajina Innocent, Independent. Makari Zalera Hajinei, ZANU PF.
Avo ndia mai Fiona Kurima, mukuru anoona nezvesarudzo muHarare, vachizivisa zvabuda munomination court muHarare. Zvigaro zvese gumi zvenational assembly zviri kukwikwidzwa muHarare chitungwidza neEpworth. Kunze kwemapato makuru matatu aya, mamwe mapato ari kupinda musarudzo anosanganisira lead party iyo ichamiririrwa nemutungamiriri wayo amai Linda Masarira kuHarare Central. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo ndeanoti United Democratic Alliance NPF, Patriotic Zimbabwe, pamwe nevamwe vari kupinda musarudzo idzi vakazvimirira amai Betty Kaseke avo vachamirira bato reZANU PF kukuwadzana constituency, vati zvinhu zvafamba zvakanaka uye vanotarisira kukunda.
We have also done community development project atiri kufunga kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvichakonsidwawo nevanhu, nekuti nyaya iripo inyaya yekutarisa zvinhu zvinobatika zvinenge zvakaiswa neanenge achida kumirira nzvimbo iyoyo. Saka tiri kuona kuti pasarudzo idzodzo tichagona kukunda. Tine zvimwe zvinhu zvatiri kutarisirawo kuti kana tichinge takunda pasarudzo yemusi wa26 March tichakwanisa kuita zvinhu zvakaita semakliniki. We don't have makliniki kuwadzana.
Amai Zalera Makari veZANU PF avo vakambomirira Epworth vanotiwo havana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Kutarisa kuwina, nothing but a landslide victory. Takashanda, tinoshanda. Ndaimbova MP from 2015 kusvika 2018. Tadzoka zvakare kuzopedzisa basa ratandatanga.
Amai Susan Matsunga, avo vakadzingwa muparamende neMDCT uye vachamirira Citizens Coalition for Change kumufakose constituency, vaudza Studio 7 kuti vanokumbira vanhu vekumufakose kuti vavavhotere.
Handiri kuti vanhu vei vemufakose, tinokumbirawo vhoti yenyu. Vhoti yenyu yakatikoshera nekuda kuti chiri kuda shanduko muZimbabwe. For example, madzimai, tisu tine machallenges mazhinji atiri kusangana nawo. Magesi ari kuenda, hakuna mabasa, hakuna chekubata, kune nzara. The economy is dead, but we as women under Citizens Coalition for Change, we can deliver, we can achieve.
Sachigaro we Citizens Coalition for Change muHarare vaWellington Chikombo, avo vari kumirira Glenora, vati veruzhinji vari kufarira shanduko yakaitwa nebato ravo uye vachakunda zvine mutsindo.
Sangano wasvika pese sekusara kwandaita ndichazvezvisa mutunhu nemapa. Nyika yese iri kupembera, nyika yese iri kuti mamuri kupi, nyika yese iri kutaura kuti tichamirira musi wa26 March, nekuti munongoziva manyeko haagari nguva yakareba. Mbudzi yekuba haifudziki, nyama yekuba hainuni. Saka zvaitika izvi muchaona dudzi rechaitika musi wa26 March. Vanhu vakamira, vakamira kuti vasapote musangano wavo.
Vanorest Marara Chiureki veMDC Alliance, avo vari kukwikwidza kuve nhengo yeNational Assembly kuHarare Central, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda nekuti vanhu vakawanda vari kugununʼuna nemumiririri ange aripo.
Vabereki vane zvigumbu zvakanyanya ende patani tichitaura nezvevabereki nyaya dzedu navo. Shoko redu riri kufamba zvakanaka, vabereki vari kutiteerera. Shoko redu riri kupinda, vabereki vari kuti vakamirira kutiteerera ende tinovimba kuti tinokunda musarudzo.
Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa26 kurume uye dziri kusarudza vanhu vachasiva vakadzingwa basa kana kufa. Zvichakadai, bato reZANU PF rakwira kudare reSupreme Court richipikisa mutongo wedare reHigh Court wekuti sarudzo dzemabyelection hadzifaniri kuitwa munzvimbo dzakaita seHarare East, nekuti vatendai biti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare zvisiri pamutemo. Vange vachida kumirira Harare East, vange vachida kumirira ZANU PF kuHarare East, amai Mavis Gumbo vaswera zuva rose vakamira kunomination court uye pavhara dare iri Supreme Court yange isati yapa mutongo wayo panyaya yeZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.